Vakoti vanosisa mavaratidzira pachipatara cheUnited Royal Hospitals kana kuti UBH vachiimba uye vakabata zvinyorwa zvange zvakanyorwa zvakasiyana-siyana senzira yekuratidza kusafara kwavo nemari shoma yavanoti vari kutambira. Sachigaro wechikamu chepaUBH chesangano reZimbabwe Nurses Association kana kuti ZINA vaAntony Majomosi vati vakoti havafanirwi kubatwa sevamwe vashandi vose vehurumende vachiti vari kuisa upenyu hwavo panjodzi kunyanya panguva ino pavari kushanda kuine chirwere
checovid-19.
Kufanana nevamwe vashandi vose vehurumende, basa redu rakakosha, utano hunokoshera munhu wese, saka hurumende inofanirwa kunzwisisa izvozvo. Tinoisa upenyu hwedu panjodzi nekushanda kwatinoita. Saka tinoda kubhadharwa nemaUS dollars. Mari yavari kuti vakawedzera vashandi vehurumende haisikwaniri.
Sachigaro weZina mudunhu reBulawayo vaNicholas Chitore vati vana mukoti vari kuzvipira kushanda zvisinei nekuti nguva zhinji vanenge vasina zvikwanisiro kusanganisira mbatya dzinobatsira kudzivirira kuti vasawana utachiwana hwecoronavhairas. Asi vati hurumende haisi kukoshesa kuzvipira kwakatai.
Isusu statement amataura taizvizvi zvaizvokuzvii the position which are going to take to national isn't it? No going back. Tanoita nekunegosheka fevery ndekutumbaanzirakuemarieea toda kusevenzawo azizvoati mokuva mari inoteka tinoenda kukwatakawani hatitodiwo matudes aushanda kwa5 days.
Pavapedza kuratidzira vana mukoti ava vadzokera pabasa asi vakawanda vavo vange vasingashande. Taedza kunzwa kubva kumukuru weUBH amai Nonhlanhla Ndlovu asi vanzi vange vari mumusangano. Hatinawo kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Vanoziva zviri kuitika vanoti vakoti vepachipatara chamupino havasi kukwanisa kuratidzira sevamwe vavo nekuti vakawanda vavo vakapinda pachirongwa chekuti vasasangana nevanhu vakawanda mushure mekunge pachipatara ichi paita vanhu vakabatwa necovid-19 mwedzi wapera. Mune imwewo nyaya, imwe kambani yeProvidence Human Capital inova chikamu cheInns for Africa nemasangano anoti I am for Bulawayo against COVID-19 neThornbrough Benevolent Community Trust apa zvipo zvinosanganisira mafiriji maviri nembatya dzekudzivirira kupararira kwecovid-19 machira pamwe nechikafu zvekubatsira mukurwisa chirwere checovid-19 mukanzuro yeguta reBulawayo nhasi. Mukuru weProvidence Human Capital amai Vuhle Ndlovu vati vaona zvakakodzera kuti kambani yavo iise ruoko rwayo pakubatsira kunyanya kuchipatara cheThornbrough Hospital.
Tauya nemagroceries mafood hampers vavanhu vari kusevenza with the rapid teams being called out kune vanhu who are suspected to be having COVID. Also tauya nemafridge one deep freezer and one fridge to assist the Thornbrough Hospital. And then tikabva tauya nemashipetions zvakare nemibhedha yekuThornbrough nemascrubs for manurses ekuThornbrough.
Meya weguta reBulawayo vaSolomon Mugumi vatenda masangano aya vakakurudzira veruzhinji kuti varambe vachitevedzera zviri kukurudzirwa neveutano pakudzivirira kutapuriranwa kweutachiwana hwecoronavhairas sezvo uwandu hwevanhu vari kubatwa nahwo huri kuramba huchikwira. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Shava.